Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reNational Assembly rinoudzwa kuti kupinda mumigwagwa kwemauto achishanda nemapurisa kuri kuitika pari zvino kunogona kunge kuri kunze kwemutemo. Nyaya yava Ignatius Chombo pamwe neyavakudzi Chipanga yonzwikwa mudare repamusoro nhasi. Ndinodzokora zvakare mangwana. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti wandu wevanhu vanyorisa kuvhota hwapfuura zvishoma pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa remdct mudare reNational Assembly vaInnocent Gonese nhasi vaudza dare iri kuti kupinda mumigwagwa kwemauto achishanda nemapurisa kuri kuitika pari zvino kunogona kunge kuri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaGonese vati kunyange hazvo mapurisa nemauto akazivisa svondo rapfuura kuti achange ave kushanda pamwe chete, mutungamiriri wenyika anosungirwa nemutemo kuti azivise vanhu chikonzero chekuti sei mapurisa ari kubatsirwa nemasoja pabasa ravo. Vanoti basa reparamende kubvunza kuti vamunangagwa vakaita zvavanosungirwa nemutemo here kana kuti kwete.
Tine mauto ari kubatsira mapurisa basa. Bumbiro rinoabvumira kuita izvi uye anokwanisa kuita izvi chete kana apiwa mvumo nemutungamiriri wenyika. Asi isu separamende pamwe neveruzhinji hatina kuziviswa kuti izvi ndo zvave kuitika, uye ndinofunga kuti mutemo unofanira kutevedzwa.
VaGonese vati izvi zvaigona kuitwa nechiziviso kana kuti General Notice and Statutory Instrument mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vavimbisa VaGonese kuti vachataura navamunangagwa pamusoro penyaya iyi vagozivisa dare zvavanenge vaudzwa. Zvimwe zvikamu zvesection 213 yebumbiro remutemo zvinotaura kuti mutungamiriri wenyika ndiye ane mvumo yekupa mauto basa rekuita, uye rimwe remabasa aya rinosanganisira kubatsira mapurisa mukuchengetedza runyararo. Zvichakadai, mamwe makurukota matsva akagadzwa svondo rino atanga kupindura mubvunzo muparamende nhasi, uye gurukota rezvekurima vaPerence Shiri ndivo vabvunzwa mibvunzo yakawanda kudarika vese. Vachipindura mubvunzo, vaShiri vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti chirongwa cheCommand Agriculture nezvimwe zvekubatsira varime zvibudirire mwaka uno. Vanomirira Harare Central vamurisi zvizwai vabvunzawo kuti hurumende ichaita sei nevanhu vari kunyimwa mbeu nezvimwe.
Pasati paitwa restore order tainyimwa isu veopposition mbeu nezvinhu zvecommand agriculture. Vamwe vacho munongozvinzirawo munomu kuti vamwe vaitotinyima vacho vanoti vamuno tiri muhurumende tsvakudai. Saka tinoda kuziva kuti zvatava munew era. Saka tinoda kuti tizive kuti muchavhura here kuti vanhu vese vanoda kuita command iyoyo vakwanise kuti vawane kunyanyanyanya vanga vasiri kumusangano wezano PF.
Asi vaShiri avo vati vange vagara vari muzvirongwa zvakaita seCommand Agriculture vati hapana zvematongerwo enyika pazvirongwa izvi.
Murimi wese ari muZimbabwe anokodzera kuwana mainputs kana ari kuCommand Agriculture as long as aita meet criteria inenge ichidiwa anowana. Kana iri presidential scheme munhu wese anopuwa, hapana rusarura rwunzi munhu ndiwe bato rekuti hakuna mutemo wakadaro.
vano mirira kuwadzana East vane usonchamisa vange vachidawo kuziva kuti hurumende ichaita sei nenyaya dzemapurisa anongomira pese pese mumugwagwa achitorera vanhu mari. Gurukota rezvemukati menyika vaobet mpofu vati mangwana chaiwo vari kusangana nevakuru vakuru vemapurisa kubva kumatunhu ese munyika kuti vagadzirise nyaya iyi. Zvichakadai gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vazivisa kuti mangwana vachazivisa dare matanho ari kutorwa neveZimbabwe Electoral Commission kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu pakunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muri yekwa Timothy Stamps yaramba kutambira chikumbiro chehurumende chekuti vaStamps varadzikwe kuHeroes Acre muHarare ichiti inoda kutevedzera tsika yavo yekuradzika mufi kuburikidza nekumupisa oita dota. Patisha Mudadigwa anoti panyaya inotevera. Tine urombo tichakupai nyaya iyoyo, asi iko zvino tombokupai nyaya kuti dare repamusoro nhasi raratidza kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweta ehurumende kuti nyaya dzakakwidzwa kudare repamusoro nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiriri wevechidiki muZANU PF vakudzana ichipanga dzinzwikwe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore varatidza kusafara nekunonoka kurikuita magweta ehurumende kuunza kudare mapepe ekupikisa chikumbiro chakasvitswa navachombo navachipanga chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Mushore vaudza gweta riri kumira hurumende panyaya vaviri ava kuti chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso chinofanira kunzwikwa nekukasika, saka nokudaro vati magweta ehurumende anofanira kunge asvitsa kudare mapepa avo ekupikisa zvikumbiro zvevaviri ava panopera zuva ranhasi, kwete kuti vangoya kudare vakabata maoko chete vachiti vari kupikisa zvikumbiro izvi pasina chinozvitsigira. Gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vati chaita kuti vauye vakabata maoko inyaya yekuti havasati vawana magwaro enyaya iyi kubva kudare raMajor Street. Gweta rakamirira vachombo navachipanga valavmo madhuku vatsinhira zvaturwa nedare vachiti havasi kufarawo nezviri kuitwa nehurumende panyaya iyi vachiti vasungwa vagarisa vari mujeri uku hurumende ichiita hayo zvekunanazira.
Hatisi kufara nazvo, itori nzira yavo yekuti vava pamwe vava kutya kuti vanhu vanokwanisa kuzobudiswa, saka zvese zvokuti taa kupostpona toda kuzoresponda kuda kungoti vatenge nguva yevanhu vavagara muchitorongo because havana kana mareason angati dare rai repamusoro rirambe chibere.
Vamadhuku vati nyaya iyi yave kutarisirwa kudzoka mudare mangwana.
Tapinda mudare nhasi vestate vanofanira kunge vachitaura kuti vachiri kurambirei kuti ana chombo navana chipanga vasapuwa bere, havasati vapindura. Patakapinda mudare vhiki rapera neFriday vakakumbira kuti nyaya inzwike nhasi kuti vaone kurisponda, vauya futi nhasi vasina kurisponda. Saka tazowira namudare kuti ngavachirisponda nhasi, vakarega kurisponda kana kusare kunyarisponda kuti nyaya yakudzika mangwana. Saka tiri kudzokazve mudare mangwana musi wechina na9 makusena.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yekuGlenlawn muHarare, uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukutora kwavanonzi vakaita mari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nekune rumwe rutivi, vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza masoja zvichitevera mashoko akanga aburitswa nemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vachiti vaizopindira kana zvinhu zvasvika pakaoma zvichitevera makakatanwa aiva muZANU PF. Vasungwa vaviri avo vakasungwa pakapindira masoja zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro vakanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street iro rakati vachombo navachipanga vaigona kuzokuvadzwa neveruzhinji avo varakati vakatsamwira vaviri ava nemhosva dzavanonzi vakapara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mu Muri yevaive gurukota rezveutano Dr. Timothy Stamps yaramba kutambira chikumbiro chehurumende chekuti varadzikwe kuIros Eka muHarare ichiti inoda kutevedzera tsika dzavo dzekuradzika mufi kuburikidza nekumpisa ovigwari dota. Patisha Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vana vava Stamps vataura parufu varumbidza zvikuru ushamwari hwanga huripo pakati pavamugabe nababa vavo. Vana ava vatendawo zvikuru nekubatsirwa kwababa vavo navamugabe pamwe nehurumende yavo. Mumwe mwana wava Stamps, vakinon Ronald Stamps, vaudza Studio 7 kuti vamugabe vakavanyorera tsamba yenyaradzo uye vakataura navo parunhare vachiratidza kusuwa kukuru nerufu rwava Stamps.
As you know, he passed on a letter of condolences.
Kwa mwaziwa wakati nyorira tsamba inyarazi. Nakataura ni muri ya vamugabe nesuro maniru wakataura mashoko mamwe. Hapana shumi shandinga guna kutaura asi wakataura kutivane chido chekuti shanyira kana tapeza chiti kocha nasi.
Muri ya vastemsi ya tendo ushikuru kupuwa kwerure mekezo kuna baba wavo kutivave gamba renyika asi wakati tika neshidosha baba wavo ndosha ita kutivature nzira yiku pisa mshakafu. Izvi zvatsigirwa negurukota rezveutano Dr. David Parenyatwa vati mhuri yekwaStems yasarudza kupisa mutumbi wemufi. Asi vaParenyatwa vati kuHeroes Eka kuchangoiswa mucherechedzo weguva ravaStems.
Tsika yavo vanokrimeta, vanovapisa, votora maashes acho, vopiwa kufamily. Family ndo inoziva zvekuita. Asi paHeroes Eka paneiswa aplake. Ukaona fanika wa Edison Stole. Havasipo asi pane plate ine guwa rinenge riri hafu. Haris full guwa. Dozo wachaita kuna stems. Dozo plate.
VaParenyatwa vatiwo hurumende yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushaika kwevaimbova gurukota rezveutano vaStems. VaParenyatwa vati vaStems vanga vari chiremba wevanhu vese vachibatsira ruzhinji pamwe nekudzidzisa vamwe vana chiremba.
Stems aivari munhu ane mwoyo wakanaka, aivari chiremba wevanhu vese ende wazviona iwe kuti aida kubatsira kwakawanda. Saka tinomutenda zvikuru, akatifundisawo zvakawanda.
Gurukota rinomirira dunhu reHarare amai Miriam Chikukwa vatsigirawo mashoko aya vakati Dr. Stamps vakabatsira mukuvakwa kwezvipatara munyika pamwe nekurwisa denda reHIV and AIDS.
Dr. Stamps ndo vakawa ini ndakatanga kuvaziva nguva zhinji vari munhu anga achiona vachiva ari minister wehealth vachivaka mahospitari mazhinji akavakwa after independence vakanga vari mumwe vanhu vakaita ende ivo ndivo vaive leader zvikureka nguva yavaive ivo minister vaParenyatwa vatitoti deputy kuratidza kuti vaive munhu anomentor futi nokuti zvakuti vaParenyatwa ndinoti vakatofunda kwavari uyezve vakanga vachirapa vanhu nemwoyo wavo wese vaida munhu wese kunyanya vana vadiki nevanhu vane HIV vanhu vane makronico ndikati zvirwere zvinonetsa kurapwa zvisingarapiki vaivada nemwoyo wavo wese kuvaisa padyo pacho. Saka ini kwandiri ndinoona ari munhu wokuti vazorora zvavo asi mabasa avo acharamba achionekwa.
VaStems avo vakashaya vaine makore makumi masere nerimwe vasiya mukadzi nevana vanomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kuStudio 7 tirikutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson nhasi vati America ichiri kufunga kuti pane mukana wakanaka chose werunyararo pakati peIsrael nevePalestine. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kugadzirira kutora danho rinokonzera mutauro rekuti vati Jerusalem ndiro guta ravanocherechedza kuti rive guta guru reIsrael. Vari kuBrussels vaTillerson vati vaTrump vakazvipira chose muurongwa hwerunyararo kuMiddle East vachiti vane chikwata chavakatoisa icho vaTillerson vati chiri kushanda zvakasimba mukuedza kuunza runyararo. vakurudzirawo vanhu kuti vateerere zvakadzama mashoko ava Trump ose. Ndege hondo yeAmerica yerudzi rweB1B yabhururuka nepamusoro peSouth Korea nhasi sehumwe hweurongwa hwekudzidzira zvehondo hwemubatanidzwa hwenyika mbiri idzi. Chiitiko ichi chinouya svondo rimwe chete North Korea yaedza chombo chayo chinozivikanwa kune dzimwe nyika kuti chinokwanisa kusvika kuAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirana kutanga mabhizimusi kumusha zvichitevera kushanduka kweutungamiri wehurumende. Vakawanda vevanhu ava vanoona sekunge kupinda kwemutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa kwavazarurira goni ravakanga vachitadza kuzarura kwenguva yeutongi hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakamanikidzwa kubva pachigaro nemauto mwedzi wapera. Mumwe vari kunze kwenyika vari kukurudzira kutora mukana wekutanga mabhizimusi kumusha ndava Martin Guni, vanova mukuru wekambani yeCentury Business Academy Private Limited iyo yakavambwa kuSouth Africa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika uye zviri kuitwawo nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGuni.
Izvino takatarisa zvanga zvichiitika muZimbabwe ngoti mashonde mashomane napfuura. I think tiri munguva inonakidza zvikuru kana muri vana vanofarira zvebusiness, nekuti pachinja hurumende kubva kugovernment yanganga isingape ingati mainvestment opportunities kumakampanies ari besi kunze kwenyika. Even vana vemuZimbabwe zvanga zvakavaomera kuti varane mabhizinesi avo. But right now tine new dispensation iripo, tine government inova iripo, ende pana president ari kutaura zvine chekuita nebusiness. Saka I think kana uri munhu anofarira business, we very much like what the president has been saying ever since he took office for the last few days. Saka ndinoona sekuti I think vanhu vese vari kunze kwenyika kana vakatarisa madevelopments esaya, I think vanofanira kuva nekufarira kuti neexcitement yekudzokera kuZimbabwe kunoita business. I know pane zvisati zvagadzirika zvakati o, but munoziva dzimwe nguva tinofanira kutora advantage yemaopportunities yakatange aya. Even zvisati zvava 100% correct, but I think we are on the way to recovery. Saka ukagara wadzokera kuZimbabwe ukanoita establish some sort of business in this kind of environment, I think unokwanisa kudyara miti yakasimba kuti pazvino zvinyatsofamba zvakanaka pamberi apo. I think unenge wane nepotion iri nani chaizvo kudarika vazhinji vanoda kuzouya later. Tinofanira kutora advantage yesituation iripo yezvinoizvi. Ndo maonero andinosvika.
Vazhinji vanogaro chema tichitarisa mutemo uyu we 51.49% uri muZimbabwe. Imiwo hamuutyiri here mutemo iwe?
Tine government inyana zvandamboreva ya ichangopinda mupower. Well, tina president inyana, let me put it correctly, atora chigaro mazuva mashomane napfuura. In fact zvimwe zvandamichatozotaura ndozvandogona kungotaura izvo ndezvekuti I think ndozvinhu zvavanofanira kutarisa izvozvo zvepresident.
Totarisawo vaGuni pachavo, bhizinesi renyu ramuri kuita makanangana nei zvamunoita?
Bhizinesi rangu rinonzi sezvandamboreva pakutanga rinonzi Century Business Academy. It's a consulting firm inoita skills development. Tinorana makoses akasiyana siyana ekudzidzisa vanhu vari mubhizinesi vari mugovernment kuti vanofanira kurana sei maofisi avo, kumanaja mari, ende tine makosi akasiyana siyana. Also on the other side tine consulting side inoita zvebusiness process reengineering, kana kuti zvekubatsira mabhizinesi kuti ashande zvakanaka. Saka dzimwe nguva tinotora mabhizinesi ari kuda kuwaya kana kuti ari kuda kudonha, toisa team yedu ikokoko. And then team iyoyo yondogara navo pasi ichivapa pfungwa dzakasiyana siyana kuti munofanira kudaidaidaidai kuti bhizinesi renyu riteze riende mberi. Tinoadvise vemagovernment akasiyana siyana. We have a platform inorana all across the sub-Saharan Africa, and tinoendawo even kuAsia, particularly Dubai, Qatar, and tichitanga kuendera kuIndia. And recently tatangawo kuti kuenda kuAustralia and some of the Caribbean islands. Tanga tiri kuFiji just a few days ago.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaMartin Guni vanova vakavambawo kambani inonzi Century Business Academy Private Limited kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti uwandu hwevanhu vanyorisa kuvhota hwapfuura zvishoma pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu. Kunyangwe hazvo chirongwa chekuedza kunyorisa vanhu vakawanda panguva imwe chete kana kuti blitz chiri kutarisirwa kupera musi wa 19 zvita paine chinangwa chekunyorisa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe. Chikamu chekugumisira kana kuti phase 4 chakatanga nemusi wemuvhuro. Vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nemazana vakawanda vacho vainzi vane vabereki kana kuti mumwe wevabereki asina kuberekerwa munyika vari kunzi maaliens vanonzi vakatadzawo kunyorisa kuti vange vachivhota. Vamwe vanonzi vari kutadzisawo kunyorisa kuvhota ndevaiva nezvitupa zvisinganyatsooneke. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa yebiometric voter registration Dr. Samuel Chindaro avo vanoti uwandu hwevanhu vanyoresa hunotogona kudzika kana pachitanga kupepetwa vanhu vanyoresa pari zvino.
Right, ndopatei mbotaura nyaya yekuti zvinodhipenda nokuti vanhu vavari kushandisa kuti vatore mifananidzo iyoyi nemafingerprints kuti vakawana training yakadini kuti vakwanise kutora mifananidzo nemafingerprints. Nokuti zvinogona kuitika kuti zvimwe vacho matoro avanoita anokwanisa kunge asingazoenderane nemushini wacho paunenge wabuda kuzotanga kutsvaga vanhu vakadzokoredza kuti ukwanise kuongorora izvozvo. Zvinodhipenda nekuti mifananidzo yacho nemafingerprints yacho zvauya kusevha kwacho zvakachena sei uye zvakatorwa zvakaita sei. For example, mucherechedzo ndewokuti zvinodhipenda kuti mushini iwoyo paunotarisa chiso chemunhu hauvhiringidzwe here nekuti kwanga kune zuva, kwanga kune makuti kana kuti zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuita kuti munhu musi akatorwa anga akapfeka magirazi here. Mangwana acho pamwe paanozonotorwa kune imwe picture anenge asina magirazi, kuti mushini unokwanisa kutarisa here kuti uyu munhu anga ane magirazi neuyu asina magirazi vanhu vamwe chete, kana kuti uyu munhu angoenda akanogera ndezi akanotorwa zvakare munhu mumwe chete. Saka zvinhu zvaakuenderana nokusimba kwe mushini wacho yaanoti software yacho yaari kushandisa afis kuti how robust is it, kuti yakasimba zvakadini kuti inokwanisa kusakanganiswa nezvinhu zvakaita seizvozvo sekuti ndebvu munhu haana ndebvu ane magirazi ana magirazi kwainaya kwanga kune zuva kana kuti akaisa makeup kana haana kuisa makeup. Saka zvaakuenderana nezvino nokuti mushini wari kushandisa unokwanisa kuongorora zvo zvakadare.
Saka uwandu hwevanhu vanenge vanyoreswa hunotogona kudzikira para kana paakukwenenzverwa.
Zvinokwanisa kuitika, zvinokwanisa kuitika zvikuru. Tingaiti zvakatorwa zvisiri zvisingaenderana zvacho, zvinokwanisa kuti mushini wacho paunenge wakuda kuzoongorora unokwanisa kutadza kuzoona kuti zviongorora wozopedzisira paita rimwe dhaka risingakwanisa kushandisa rinenge rakonekwa. Saka zvakakosha kuti iye zvino vari kuti vakarejista vanhu 3 million and vari kuexpecta kurejista bedi dabu that number kuti varambe vachidzidzisa vanhu vesina pamwe neexperience vanoenda vachidzidza vachidziva kuti maconditions ari kudiwa nemushini wavo ndeapi.
Nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa yebiometric voter registration Dr. Samuel Chindaro vari parunare kuBritain.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Sangano reZimbabwe Peace Project kana ZPP rinoti kutyorwa kwekwedzero dzevanhu munyika kwaka zikira mwedzi wambudzi panguwa iyo kurwisana mubato rezanu PF kwaitsiriridza. Sachigaro weZPP vaOK Machisa vanoti kunyangwe zvazvo kupindira kwakaitwa nemauto kwakadzikisa kutyorwa kwekodzero dzevanhu zvakanyanya, vanoda kuona mauto achidzokera kunogara kumabharagi kwavo. Tanonoka Wandi weStudio 7 aita huru kuronava Machisa pamusoro pegwaro ravo.
Kupindira kwakaita masoja kwakadere kumbunikidzwa kukodzero dzevana veZimbabwe chaizvo, nokuti mukatarisa zvaiita mapurisa mumigwagwa zvaiti kupurisa vanongofamba ndivo vanga vakatungamira chose pakutyora kodzero dzevanhu. Asizve handidi kusiya nyaya yeatingati mapolitical activists vanga vakatungamirawo kuti nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Ko kurwisana kwevanhu vebato rimwe chete makaona zvadzikira yakaita zvakwira?
Mapato ane enerji matongerwa enyika ane dambudziko zvikuru pakuposeredza kana kumbunikidza vanhu kuti vaite zvavasingadi. Katarisa mubato rezanupf ndine mafactions anga achitikise neanga achiti lakoso mapato maviri ayo aita kurwisana chaizvo. Tikatarisawozve zvakare kunana NDC kwanga kune kurwisana kwanga kurimo mukati, asi kwakanga kwakanyanya kuwandisa kwanga kuri muzanupf mairwisana mapato maviri DCP nelakoso.
Ripoti yaNovemba inoratidzazve kuti kuna vanhu vakawanda vakapa zvichemo zvokutyorerwa kodzero dzavo nemasoja. Chii chamakawana apa?
Muna November mune chekuita nekufamba, zvii yatingati pachirungu freedom of movement, nemhaka yekuti masoja akapinda akakontrola Zimbabwe. Kufamba kwakasungunuka kwevana veZimbabwe kwanga kwasiyani nekufamba kwemunana Oktoba nana September.
Pane zvamakawana muna November pane ratidzo here kuti zvinhu zvichaita nani?
Chikuru chatinotarisira ndechekuti kana masoja akadzokera kumabharagi, zvinoitawo kuti tichiziva kuti nyika yedu yadzokera paconstitutional order. Kungoona musoja ari mustriti hazvinyanyi kusungunuka kusungunura vanhu. Ndaikumbirisa kuti dai waro masoja adzokera mabharagi, vanhu vadi vanyatsoitawo basa ravo sezvinofanira kuitwa munyika inenge isinga
sa chigaro weZPP vaOK Machisa vachitaura vari parunare kuCape Town South Africa natanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro vaimbova nhengo yeZANUPF AS Lumumba vanoti vadzokera kubato iri nhasi sezvo vari kufadzwa nemafambiro ari kuita zvinhu zvikuru sei pasi pemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chakaita kuti ndipinde mumusangano weZANUPF mugore ra2012 changa chiri chekuti ZANUPF yanga ine chitendero chaikapa nyika. Kubvira paikasunungura nyika yakapa chitendero chekuti ichapa nyika upfumi hwayo hwaikaendera kuhondo, hungave upfumi hweminda, hungave upfumi hwemaopportunity evechidiki, hungave upfumi hwechikoro. ZANUPF yakaita chitendero nenyika yekupa nyika upfumi hwayo. Zvisinei ndapinda muZANUPF ndakaona kuti president wanga wasvika pachinhano chekuti wanga vasisiri kukwanisa nekuda kubudirira nechitendero chavakapa nyika. Ndo pandikasiyana nemusangano ndikati aiwa pano ndaguma musangano uyu hausisinei nevanhu ba. Sezvineiwo takabuda panze tikavarwisa, nekuti chatairwira ndechekutira kuti tidzokere patikatangira paya pekuti titodii kuti upfumi hwenyika huende kuvaridzi wavo. President Mugabe vabva paofisi papinda president vaMnangagwa, aiwa saka tinoramba tichirwisirei ZANUPF yanakaka, saka tichidzokera tinosimudza basa patikarisira.
Asika vaLumumba vamwe vari kuti vaLumumba vanenge vatikasirei, mamaona sei kuti zvinhu zvasanduka?
Dambudziko nderekuti vamwe vacho vari kuda kundiudza kukasira nekunonoka. Iye azovaudza kukasira nekunonoka kwazvinofanira kuitwa ndiani? Azovaita makochi kana maticha ekuti ndivo vanonyatsoziva kuti nguva yekudzokera nekusadzokera ndeipi, ndiani wacho? Ndakatarisa politics mufunge, munhu wega wega anofanira kusununguka kusarudza bato raanoda. Handina kuti kune munhu handiye kuZANUPF, handina kuti kune munhu ngatibudei muZANUPF. Inini ndakazvimirira secitizen yeZimbabwe, ndasarudza kuti chitendero chandipikira kupolitics iZANUPF.
Avo vangawarwa esi Lumumba washitora na Mavilas Mchanganya uye Studio 7. Aiwa taba tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasi. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Doksi ya wina ntunga mbili nkomo na standegile mchanga munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.